Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 15, 2022. Makaterera ku Studio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana vatanhatu vepachikoro chetainworld muHarare vanoshaya mutsaona yemumugwagwa kunyanga vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vachinzi vakakuwara mutsaona iyi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanonzi vashanyira mumiriri wezengeza West muparamende vari mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala pamwe nedzimwe nhengo dzebato reCCC dziri muusungwa kuchikurubhi. Asi mutauriri wemhuri yekwaSikala vari Gweta vaFred Masarirevhu vanoti vaSikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navamonzora. Mutambi wetsiwa wechidzimai kuda kwacho Chiwandire anosimudza mufaro munyika mushure mekudzivirira pamwe nekuramba aine bhande rake reWBC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana vatanhatu vepachikoro cheTynwald High School muHarare vakashaya nezuro manheru vamwe makumi matatu nevapfumbamwe kusanganisira vashandi vakakuvara zvichitevera tsaona yebhazi rechikoro ichi kuJulius Del kunyanga nezuro manheru. Mapurisa anoti tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi webhazi akundikana kuramba ari mumugwagwa zvakaita kuti bhazi ribheuke uye rikunguruke padinha richidzika pasi. Gwaro raburiswa nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati rinoti pavana vakashaya vashanu vavo vasikana uye mukomana mumwe chete. Vakakuvara vanonzi vakaendeswa kuzvipatara zvinoti Nyanga District Hospital neVictoria Chitepo Provincial Hospital kwaMutare. Kanzura weward 16 muHarare West vaDenford Ngadziore vanoti muwadhi mavo mune vana vatatu vakashaya mutsaona iyi uye nharaunda yavo iri kuchema panguva ino. Ngatinzwei hurukuro yataita navangadziore pamusoro penyaya iyi.
It is very unfortunate. Pakaita tsaona vana vaenda kutrip vana vepaTynwald High School kunyanga. So tine nhamo dzinokwana kuita nhatu mucommunity yeHarare West. Two dziri muward mangu which is Matidoda nekumadokero. Then the other one iri kuward 41 kuBluffview kwakanzira kaZombe. But iri Harare West constituents. So zvinhu zvataimata chose.
Vana vanga vachienda kutrip kunyanga. Ende kutrip uku itrip yekuti vana vadzidze vachirefresha. Vazivo nzvimbo dziri munyika mavo. Ende vabereki pavanotobvisa mari dzetrip. Vanenge vane andisipi yekuti vana varefreshe. Vakumabhuku vanenge vachitazuva nezuva.
Urongwa hupi hwamaita sevamiriri kubatsira mhuri dzawirwa netsaona iyi?
Taita urongwa hwekuti izvo MP Mamombe naKanzura kaZombe tikwanise kubatana necommunity kuchema nezvaitika nzvi munharaunda medu. So mangwana manheru sesande tichaenda kunhamo dziri nhatu tichienda kuevery funeral Matidoda toenda kuBluffview toenda kumadokero then musi wemande tichazivisa zvakare kuchikoro seward 15 exceptionally secondary kuna Honourable Hamauswa MP Warren Party.
Tiri kuona kuti tsaona iyi yakaitikira kunyanga. Maitawo here urongwa hwekuti muende kunoona vana vatiungaonzo vari muzvipatara kunyanga ikoko?
Urongwa hatina kuita kuenda kunyanga kuchipatara. Vataita nezvekuti izvo takwanisa kulaya vana variko vanova vatungamiri vemakanzuro veko kuti vaasiste kuti vanhu vanokwanisa napo. So tatuma makanzura vedu vekunyanga nevamwe vemarisati kuti vaende ikoko vatibatsire ndovakuti vafeedback. Vamwe vari kudischargwa vamwe havashiri muchipatara but tinavo zvakakonzera zvichaira zvakare.
Pane vamwewo vari kuchema vachitaura kuti dai paitwa mitemo inorambidza mabhazi echikora yekuti anga achifamba usiku, imiwo sevanhu vanobata nyaya dzemitemo munotiwo nenyaya iyoyo?
Nekuti mabhazi echikora ekumatiriti akatora masikati apenge mitemo ndo kusapota.
Vanga vari kanzura weward 16 mudunhu reHarare West vaDanford Ngadzore vebato reCitizens Coalition for Change vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanonzi vashanyira mumiriri wezengeza West muparamende, vari zvakare mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala pamwe nedzimwe nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dziri muusungwa kujeri reChikurubhi nhasi masikati. Mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko muMDC vachengetai Guta vanoti sebato vakaona zvakakodzera kuti vashanyire vasungwa ava vachivasimbisa munguva yavari muusungwa. VaGuta vanoti vaMonzora vakanyorera vakapiwa mvumo iyi yekuenda kunoona vasikala nebazi rezvemitemo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mutungamiri wedu vaDouglas Monzora, President Douglas Monzora, nhasi vakwanisa nekuti vakapiwa mvumo nezuro rugwaro rwakabva kuMinistry of Justice kuti vanokwanisa kuti vange vachiona vasikala. Saka nhasi vaenda vakanokurukurana navo pamwe chete nevamwe vakasungwa vekunyatsime. Tavaona munguva dza 1 o'clock nhasi masikati.
Tambotaurawo negweta riri kumirira mhuri yekwasikala vaFred Masarirevhu vachiti vasikala vari kuti havasoda kuonana navaMonzora. Chii chazoita kuti vaMonzora vanga vachikwanisa kuona vasikala?
VaFred Masarirevhu havasivo vanotipa mvumo yekuti tiende kunoona vasikala. Tinoenda kune vanenge vari munzvimbo kana kuti vane simba rekuti ndo vanokwanisa kutendera vashanyi vanoshanyira vasungwa mutirongo, havasi vaMasirirevhu. Dai vasikala vakanga vasingadi kuona vanhu vanobva kuboka rekwedu kana kuti utungamiri hwaPresident Douglas Monzora, tingadai takazvirayirwa patakakumbira tichikumbira mvumo nekuda kwekuti vasikala vakanga vaudzwa kuti kune vanhu vanoda kuti vakuonei vakanga vazvitendera. Ndokusaka tasimudzira kuti tiende, hatina kuzeza kuti tiende nekuti tanga tichiziva kuti vanga vakatarisira kuti vatione.
Saka zvii zvakurukurwa pakati pavasikala navaMonzora?
Parizvino hatikwanise kuti tinyanye kukurukura nezvazvo nekuda kwekuti isu tine muono wekuti haisina uye kuti inoda kuti ikurukurwe pajekerere.
Pane vari kuti vaMonzora vave kutora mukana wekusungwa kwavasikala kuti vanga vachiwana mbiri mune zvematongerwo enyika kana kuti political mileage. Munoti nemaonero iwayo?
Isu sevanhu vanotenda mudemokirasi tinoti vanhu vanobvumidzwa kufungawo mafungiro avanoita kana kuti kutaura matauriro avanenge vachiita. Asi vanenge vachitaura vachidaro isu hatiwirirane navo. Tinoti kwete hazvisiri izvo zvatiri kuita vasikala. Tinofanira kuti tisete kana kuti tiise chimiro chichazogona kuyemurika navamwe vanhu vose.
Vanga vari mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko mubato runotungamirwa navaDouglas Monzora reMDC vachengetai Guta vari parunare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wemhuri yekwasikala vaFred Masarirevhu vanoti semadziviro avo uye semashoko avakaparura nezuro, vaMonzora havana kusangana navasikala vachiti vasikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navo.
Nyaya yekuti vaMonzora vaida kunoona vasikala yakatanga kufamba nezuro. Zvakangonakirawo kuti musuwa yakatanga kutenderera vasikala vakenge vari kukoti. Saka vakazvinzwira vega kuti ndo nyaya yange iripo. Saka zvandakataura izvozvo nezuro ndizvo zvakataurwa navasikala. Ndazoenda zvekare kunovaona nhasi kubva kuma9 kusvika kuma12 ndichitaurwa navo. Vakangotaurawo vachiti parizvino havana kugadzirira, havasi redi kuti vasangane navaMonzora.
Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti vasade kusangana navaMonzora?
Vane zvikonzero zvavo zvavapa, asi semutauro wandakaita nezuro hapana chavataura muzuva ranhasi chakatisiyane nezvavakataura nezuro. Uyezve chimwe chikonzero ndechekuti vasikala izvizvi zvavasi kunyatsokunzwa zvakatinakei, saka vasine posi nekuti vangange vachikwanisa kunge vachionana nemunhu muzuva ranhasi.
Tirikunzwa zvakare pane mamwe mashoko amakaburitsa imi muchitaura imi kuti vasikala vari kutya kusangana navamonzora vachishira upenyu hwavo. Mungajekesa ipapo.
Ndomutauro vakaita vasikala nezuro vakangotaura vachiti pachirungu some security reasons. Ndomutauro vakaita iwavo kusazoziva. Semutauro wandakaita kuti chavaitaura chavacho vachiti chibotwo chaicho ndechipi asi ndomutauro wavakaita vachitaura nezuro iwavo. Zvara nhasi vataura vakati havasi kukwanisa kuona any visitor muzvara nhasi.
Tisharisawo kumhuri yamunotaura makamirira vari kutambirawo sei urongwa hwekuti vamonzora vashanyire vasikala kujeri.
Handina kunge ndakwanisa kuti nditaure nevekumhuri nekuti nyaya yacho yaita agent saka ndanga ndangoti kunotaura naivo vasikala saka posini iyoyo yataurwa iyoyo ndo inovazve icharamba ichimirira futi yekumhuri kwavasikala.
Mutauriri wemhuri yekwaSikala vaFred Masarerevhu vanovegweta vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, the way.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan yazivisa nhasi kuti yasvitsa kupokana kwayo zviri pamutemo kuAmerica zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ekubvunzurudza pamusoro pekuchengetedzeka kwezvombo zvenyuklia zveIslamabad. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro negwenyambira uyezve vari munyori wemabhuku Muzvare Francisca Mandeya vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara muCanada. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti bhuku ramakanyora rinonzi chii?
Zita rebhuku rinonzi The Beholder's Son, an African woman's journey to dismantle patriarchy and to live a life of equality, love and freedom.
Makafunga sei kunyora bhuku iri?
Bhuku iri ndakafunga kuti ndoda kudzidzisa mwana wangu mukomana akazvarirwa kuZimbabwe, mukomana mumwe chete mumba mune vasikana vaviri. Ndaida kuti mukomana uyu ave murume anobata vasikana nevakadzi zvakaenzana, kungave kubasa, kungave kune dzimwe nzvimbo dzinongosangana vanhu muupenyu, kuti angoono vakadzi sevanhu. Kana acharora abate mukadzi zvakanaka, kubasa aono vakadzi kunge vanongona basa zvakangofananawo nevarume. Ndakanga ndarwadziwa neupenyu hwangu kubvira pakuzvarwa ndichipiwa zita rekuti ndaizivei nekuti kwaidiwa mukomana. Saka unobva wangoziva kuti semwanasikana hauna chiremera chakafanana nemwanakomana. Toenda kuchikoro urohwa nevakomana kunzi uri kundikundirei uri musikana. Asi inini handisirini ndakazvisika but waitozviroverwa zvokunzi wandikundirei chii uri musikana. Kusekondari school kwakubvumburudzwa kubatwa miri usingadi, kwakunokomplain zvonzi ndozvinoita vakomana. Saka ndakaona kuti upenyu hwevemwanasikana nenzira yandakanga ndafamba chero mukuroorwa kakutambudzika kandakaiita semunhukadzi nekuzochengeta vana ndiri ndega, ndaitya kuti mwana wangu mukomana ndozvaachaita here vakadzi. Kana akadaro achazova murume achasara here? Achazova murume anotya Mwari here? Neunhu hwandaiona hunoitwa nevarume vazhinji, kwete vese, nevakomana nevarume, kurova vakadzi, kuitira vakadzi utsinye, kungoshora nekuda kukontrola kana kuvauraya kana varambwa. Izvozvo hazvisizvo zvinhu zvandaitarisira kuti ndingafarire mwana wangu akaita. Asi kwete mwana wangu chete,
tomboti pane vamwe ana amai vane vana vavo vakomana vakateerera zvizva mungava yambirewo zvidzidzo zvamunotaura mubhuku iyi
zvidzidzo zvandinotaura ndezvekuti vana amai tine simba rerudo ngatidzidzisei vanakomana vedu kuti vabate vasikana nevakadzi zvakaenzana vanobva mukati nemiri yedu mukati medumbu raamai ndo imba yekutanga yemukomana amai vanogona kudzidzisa mwana wavo mukomana kuti hapana chakaipa kusuka hapana chakaipa kuwarira mubhedha hapana chakaipa kuchinja dhaipa kana mutambo wemwana nekuti ndo kuratidza rudo tikadzidzira kubatsira ana mukati memba mumabasa umu ndo matinotanga kudzidzisa kuti vana vakaenzana remangwana remukomana akadzidziswa rudo rakajeka mukomana akadzidziswa kuti unogona kusimudza roho uchiti ndibatsireiwo kana kutaura kuti ndarwadziwa nekuti isu patovadzidzisa vana vakomana vazhinji vana amai mukomana acheme mukomana ndiye baba mukomana chakati tinovaremedza nezvakawanda wozotadza kutaura marwadzo ndo vana vedu vari kukura vakomana ndovari kunyanya kutambudzika nekuzviuraya nekuti havagone kutaura zvinotambudza saka sana mai ngatidzidzei kuti paupereki hwedu kukudza kwati kuita vana zvii zvanga zvichigoneka kare nezvasingagoneki tozvigadzirisa kuti vana vedu vagofarawo mangwana asi hatisikungoti vakomana cheteka vakomana nevasikana ngativadzidzisei kuti vakaenzana asi madzidzisiro ndovanosiyana
vanenge vachida kutenga bhuku renyu kana kuona mabasa amuri kuita semunyori vanokuona ipapi vanotenga papi
vanogona kutenga paamazon kana kundifonera inini kundibata pawhatsapp pa 867-222-0700 pafacebook ndinotaura nezvebhuku iri ndinoita malive ndinoridzambira papeji yangu yakanzi Francisca Mandeya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai Gwenyambira uyezve munyori wemabhuku muzvare Francisca Mandeya ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous nehurukuro dzaunopa dzinovaka iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yatakaita svondo rapera namufundisi Richard Moyo vanovechizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa tichikurukura pamusoro pematambudziko ari kusangana nemhuri dzezimbabwe dzakaroorana zviri kusvitsa pakuparadza michato svondo rapera mufundisi Moyo takasiyira nhau yedu muchida kutsanangura nezvematambudziko amaita ari kukonzerwa nemari mukubedwa kuri kuita michato mungatsanangura here nyaya yenyu muchienderera mberi nayo
regai ndikukwazisei ndichitenda zvikuru baba kandimiri nemukana uno nemi vatiri vese studio 7 tinokudai musara jesu nazareti kuve zvakanaka baba zvichiwa nhau yemari yaputsa michato mizhinji nyaya yemari yaita bopoto yasiya kurwa nokurwisana asi ndinoda kudzidzisa zvikuru kuvana vamwari kuti mari ngaisava inokukanganisai nokuti shoko ramwari rinodudza rinoti murume achasiya mai vake nababa vake mukadzi achasiya mai vake nababa vake umwe naumwe akanamatira murume wake vakava nyama imwe chete varume vakawanda vanodambudziko rokuti havapi madzimai avo mari vanenge vachizvifungira ivo zvinopesera madzimai mazhinji achifa nenzara achishungurudzika nokutambudzika zvikuru zvinozita kuti madzimai awa akazoitawo basa akawana basa akashanda vanenge vaakutiwo yanguwo mari ndaakudawo kuzvidya ndoga nokuti newe waimbondinyima yako
asi vanhu vanonzwisisa here kukosha kwemichato kana kweiwanano mufundisi mwe
vamwe vanhu vakapinda muwanano vasingazivi chinonzi murume chii mukadzi chii vakapinda muzvinhu izvi vachingofunga kuti inonzi wanano chino chiri simbo wanano inoda kutsungirira wanano inoda kuzvipira nokuti nhasi uno tine matambudziko okuti vamwe zvokuti dai nguva zvoyaiwanikwa madzimai akawanda ari kuchema varume vazhinji vari kugara nevana vevanhu mahara zvinozoita kuti vamwe vanhu vapedze vachiti aiwa ini munhu anengambomuitiri vana nekuti ana kundiroora dziri nhau dzimwe dzatinetsa mukuyananisa mumamarriages mukurwa unosvikonzi a ndingamuzvariri vana uyu nokuti aana kundiroora woona kuti zvichikwa kana pakadaro panongodo kuti zviitwe saka varume munofanira kuroora vana vevanhu uye futi kuwirana mumereji mereji ndo kuzwa kuti murume murume mukadzi mukadzi musanyengerwa nemashamwari
tirikunzwa kuti vamwe vana veZimbabwe vapinda muhumbavha nekutengesa zvinodhaka idambudziko ramungati rakakura here iri muSouth Africa
hongu baba kandimiri mabvunza mbvunzo wakakosha zvikuru wakanaka vana veZimbabwe vapindwa nehumbavha wakanyanya zvikuru wokutengesa madhiragi nezvinodhaka nokubira vanhu kuba motokari nokuita zvimwe zvinonyangadza mukati menyika ino saka tinokumbira mweya waMwari kuti upindire mukati vana veZimbabwe vabve muhumbavha nokuti madzimai nevarume hapasina pauchasiyanisa humbavha vaone kuti madzimai nawo ari kubawo ari kutengesa zvinodhaka nyaupe nemadhiragi mwashinda nayo kune dzimwe nyika vamwe vachipisira vasungwa
saka imi muri kugadzirisa sei matambudziko osaya
baba nyaya iyi iri straight the ruler tinogadzisa nhau idzi nenzira dzakanaka kwazvo kuti kana murume akandoshanda mari mari yose yaanouya nayo ndeye pamba inoronga zvepamba pamwe chete nemudzimai mudzimaiwo kana akandoshandawo mari yose yamai ndiye pamba ya baba ndiye pamba yonira pamwe zvine izvozvo tinogadzisa nazvo iri nhau yokuti tida kuvaka dzimba dzevana vevanhu kuti dzirambe dzichirarama nokuti mari matinofamba nematinopinda ingori nhau yemari saka nhau yemari tinogadzirisa vana vamwari chiti kana murume nemukadzi vachinge vachishanda zvozvo vanoita ndizvo pamwe chete hakuna chinhu chaamai kana chababa mari inofanira kuti ibatwe pamwe chete nokuronga pamwe chete ndozvinoita kuti vanhu vakaroorana vakure munacho nokuti umwe namukaita mazvake mazvake mereji haina kwainosvika
shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane nonguva vari muwanano kana vari kutarisana nekuda kutsemuka kwewanano dzavo kana kwemichato
tinoda kusiyira vana veZimbabwe vose vakaroorana kuti vachengetedze muchato yavo muchato unoda kuvimbana muchato unoda kuvimba nezvauri regai kunyengerwa vimba nechauinacho kuti kunyengerwa nezvimwe zvinhu nokuti mangwana unozochema musaita semapwa esadza anoti kana akanakirwa nemoto anojamba obuda kunze kana mapwa akabuda kunze kudzoka mupoto aachadzoki zvina ndiri jambiri riri mupoto saka vana veZimbabwe ndinoda kukurudzirei ndinokudai kuti mugare mumuchato yenyu muwanano yenyu wiriranai mukati medzimba vakai pamwe chete rongai pamwe chete chababa ndechamai chamai ndechababa imba yakadaro inofadza nokuti madzimai chaanoda kuda kudiwa nokupuwa respect varumewo chavanoda vada kudiwa nokupuwa respect vimbai nezvinokupai varume venyu vimbaiwo nezvinokupai madzimai enyu imba dzinovakika kana tichitaura sechivafundisi tinoona zvakawanda tinosangana nhau dzakawanda dzinotorwadza uye kuita kutenda zvestudio 7 nenhau dzakadai dzamunotipa kuti tiwe tidzidzise tine nhau dzakawanda dzofa kuti dzirambe dzisingodzidziswa
manga makateerera kuchizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa mufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo mutambi wetsiwa wechidzimai kuda kwashe Chiwandire asimudza mufaro munyika musi uyo vateveri venhabvu vatarisanawo nemasemifinari echibuku Super Cup Michael Kariati anotipa nyaya iyi
Chiwandire akafadza nyika yese nechishanu manheru muchure mekudzivirira bhande rake reWorld Boxing Council zvine mutsindo achirova Zulina Munoz weMexico pamberi pechaunga chaisanganisira nyanzvi dzetsiva Charles Manyuchi nazvenyika Arifonso vaongorori vatatu vemutambo uyu vakapa Chiwandire kukunda 96-92, 98-89 ne 100-86 izvo zviri kuratidza kuti Chiwandire aive pamberi zvakanyanya mumutambo wemaraundzi gumi uyu Chiwandire anoti chaunga chave munhandare iyi chakamupa manyawi kuti ashingirire apo zvinhu zvaive zvave kuoma
nekuti ndakatamba muzambia ndisina support zvaita kuti mutambo wangu unditire nyore I wanted to give up ndichionzwa mafans angu achitaura kuti aiwa kuda you can do it zvandipa more morale
vafadzwa nematambiro aChiwandire mutevedzeri wegurukota rezvemitambo tsika nemagariro vatino machakaire pamwe namzvina bhizinisi vawikno chivayo vakavimbisa kupa chiwandire mari inoita iyo zvoro gumi zvemadhora ekuAmerica pamunhu zvireva kuti achawana zvoro makumi maviri zvemadhora ekuAmerica. Vamachakaire vakafara zvakanyanyisa nezvakaitwa nemutambi uyu. Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Mau Mau vanoti zvaitwa naChiwandire zvaunza mufaro wakanyanyisa mumutambo wetsiva.
Hakuna rufaro runarika rwatakawana rwunezuro endi tine tarisiro yekuti chii mwedzi mishoma iri kuteera anenge achirwa po world title chaiyo yakazara.
Chiwandire ari kuwana imwe mari inoita iyo zviuru makumi maviri zvemadhora yakavimbiswa nehurumende kuti ichatambidzwa anokunda mumutambo uyu. Kune imwe kambani yakazvimirira yakapa zvekare musikana uyu choro chemadhora ekuAmerica. Kokunda uku kwapa zvekare Chiwandire mukana wekurwira bhande reWBC regoridhe iro riri mumaoko aYamelitza Mercado weMexico zvekare. Mutambi uyu anoti aigadzirira mutambo wamunodzi akatarisa kumberi kuna Mercado.
Mutambo uyu wakandikoshera zvisinga ite wandikuenda kunotamba. As I was preparing for this fight, I was not preparing for this fight. I was preparing for the other fight in Mexico.
Bande regoridhe ndiro bande repamusoro-soro murongwa weWBC pasi rese iro vakawanda vanongoita zvekurota. Zvichakadaro kuchange kune machikichori mumutambo wenhabvu mumandava stadium mangwana svondo apo nhandare iyi ichatambirwa ngoma yemitambo miviri yemasemifinari echibuku super cup. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vapiwa mukana wekuona mitambo miviri yemhando yepamusoro-soro nemari yavanobvisa pagedhe kuona mutambo mumwe chete. Munguva dzekudya kwemasikati Black Rhinos neBlower Chiefs dziri kusangana kurwira kutanga kuwana tikiti refinari yegore rino. Mutambo uyu uchateverwa nemumwe pakati peFC Platinum neHerentals. Zvikwata zvichakunda mumitambo miviri iyi zvichasangana mufinari iyo ichaitirwa kuBarber Field Stadium musi wa19 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Aiwa tinotenda zvikuru tichite makorokoto kuna kuda kwacho Chiwandire nekusimudza mureza wenyika. Ndo zvinoitika mumitambo ende tinotarisirawo zvakare kuti vavimbisa kunge vachimupa zvavavimbisa vachange vachibudirira vachichengetedza zvivimbiso izvozvo. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mutarisa misoro yenhau dzanhasi. Vana vatatu vepachikoro cheTynwald High School muHarare vanoshaya mutsaona yemumugwagwa yakaitika kunyanga vamwe makumi matatu nevapfumbamwe kusanganisira vashandi vepachikoro vachinzi vakakuvara mutsaona iye. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanonzi vashanyira mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala pamwe nevamwe vebato reCitizens Coalition for Change vavainawo kuusungwa. Asi mutauriri wemhuri yekwaSikala vari Gweta vaFred Masarirevhu vanoti vaSikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navamwonzora. Mutambi wetsiva wechidzimai kuda kwacho Chiwandire anosimudza mufaro mushure mekudzivirira bhande rake reWBC. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu, anukuni kaini mufaro, ndini wenyu, jonga kandemi irindri mu Washington DC, ndokusi ya mina, Gaino Gumede Saidi.
Soko izika.